Views of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani 2:10 2024 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Mahelpeta vedu akawanda akadzoka kubasa kana kuteebasa vedu because chiri chanye kuti konera yacho iri kukwira inokuna kwakaita mvura kwakomvura kukonera iwande.
Kanzuru yeHarare inoti yave kusimbaradza urongwa hwekurwisa kolera iyo yoramba ichipararira nyika yose.
Urongwa hwekuderedza tina dambudziko muchaona kuti nechikonzero chekuti mafasha makatanga kuwanda sekutaura kwatakamboita tingati mazuva maviri atatu apfuura zvirwere zvemanyoka zvinotanga kunyuka.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association rinoti zvinhu munyaya dzezvedzidzo hazvina kumira zvakanaka, asi bazi rezvedzidzo rinoti zvinhu zvakagadzikana. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari kuimbisa kutora matano kudzivirira chirwere chekolera icho chinonzi nebazi rezveutano chauraya vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi masere nevatanhatu 286 kubva zvachatanga kupararira muna kukadzi gore rapera. Hurumende inotiwo ichatanga kupa nhomba vanhu vanosvika mamiriyoni maviri kuedza kudzivirira chirwere ichi. Ukuwo sangano reWorld Health Organization rinoti riri kugadzirira nzvimbo yokuvheneka chirwere ichi kuBulawayo. Vanhu vari kukurudzirwa kuti vageze maoko avo nemvura yakachena, vadye chikafu chiri kudziya, kugeza michero nemvura yakachena vasati vadya. Mukuziya zviri kuitwa nekanzuro yeHarare, Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama kuti tinzwe kuti zvakamira sei.
Yeah, cholera remember I had a declare of yeah emergency. So all those the most of the resources are being put towards the fact that there is cholera, the putita the some of those matches with the cholera. So my health workers were able at the Wanga, I know I got to work back, I got to get back to the society. Because you can never call me actually queer, you know, I got that I'm put out for the cholera in Wanda. Vanhu vakawanda kuti masi oso vanyatei korera yita iri spread munyika mese Zimbabwe yese iri korera not only Harare. So because Harare is capital city vamwe vanobva kunadzo kune dzimwe taundi vachiuya muno vachida ku but as the same but whatever the case we have to fight it stay Harare kuti kadzo. That is why takagadzira makorera treatment centers mumahigh end ende vanhu vanoita ikoko vasa vanorapwa for free. Dambudziko rinoita ndekuti vanhu vaakuzouya kumakliniki kwedu munhu atorembera asina kana simba. Tinokurudzira kuti munhu akavenza mudumbu akaita manyoka akatarika kurusa vamhanyise kumakliniki kwedu kwavanotiitwa mahara kubhadharisa nyaya dzekorera dzinotiitwa mahara. Problem ndekuti vanhu vanozonongova vamwanoikana munhu akabara vanhu vane mabhirisi akasiyana vamwe anoenda kudzin'anga vamwe anoenda kumapositori vamwe anoenda kupi nekuzi by time vanopresenta patient kuchipatara kumachipatara kwedu vazhinji vacho vanenge vakutoshaya vasina chakwanisi kuti vabatsirikane. So tinokurudzira kuti vanhu vakasekuenda kuusi vakangonzwa mudumbu kana kurusa kana kuita sei vanokumbira vatoaitoo but
Mutauriri wekanzuru yeHarare vaStanley Gama vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo vanoona nezvokufambiswa kwemabasa musangano reCombined Harare Residents Association vaRuben Akili kuti tunzewo maonero avo.
Sesangano reCombined Harare Residents Association ndoramba richidzokera kumashoko atakatura gore rakapera tichitaura isusu kuti vanhu ivava ngavatsvakirwe kumwe kwekuenda. Tingati kunogarika. Tinoona kuti vamwe vanhu ivava vasindopa muenzaniso wekutafara. Mastenzi yayo kana kuti pekugara ipapo pakatoita kupiwa nekanzuru yeguta reHarare. Saka naizvozvo tinenge tichitarisira isusu pachirungu anoti accountability. City of Harare inofanira kuve accountable.
Zvinozofamba sei zvazvinonzi mvura yacharamba ichinaya kumatoro uku nekunzvimbo dzinonjenga mvura, vanhu vachapona sei?
Zvataitarisira kuti hurumende ive inoita nekanzuru kuti hapana munhu aifanira kutenderwa kuvaka matoro, nekuti mudoro hamugare vanhu, munogara hove mumvura. Saka naizvozvo izvozvezvo mukaona mvura yaakuzara inyaya yekuti nekuti munogara mvura. Saka naizvozvo itarisiro yedu yekuti paifanira kunge paine urongwa hwekuona kuti vanhu ivava vafa hamutotenderwi kuvakwa kuti tivake mumatoro imomomo.
Vagari vari munzvimbo idzodzi vari kubatsirikana sei munguva iyoyi?
Urongwa hwekuderedza tingati dambudziko, muchaona kuti nechikonzero chekuti mafasha makatanga kuwanda sekutaura kwatakamboita tingati mazuva maviri atata apfuura, zvirwere zvemanyoka zvinotanga kunyuka. Saka izvozvo zvinenge zvichitarisira zvakare kuti zvinhu izvozvo zvinogadzika, vanhu ivava vari kuda mvura dzekumwa, vanhu ivava vari kuda magumbeze, vanhu ivava. Saka haisi nyaya yekungoti vanhu ngavangonzi ngavabve vaende kwakasiyana siyana, asi vanhu ivava varifanira kuwana rubatsiro rwakasiyana siyana runobvira kungava kumvura, runobvira kungava zvekupfeka, runobvira kungava mekutogara chaimo chaimo. Saka tingati gore rakapera vanhu vakatombotorwa vakambonogara kubudiriro kune imwe hoo yekanzuru. Ndozvimwe zvatanichitarisira kuti in the interim kana kuti munguva pfupi pane zvinofanira kunge zvichive zvinoitwa, munguva yemberi kana kuti nguva yakareba tinoita kutarisira kuti vanhu ivava vapiwe pamwe pari nani. Asi pari zvino pange pachifanira kuitwa nzvimbo dzatoti maevacuation centers ekuti vanhu vave vanoendeswa munzvimbo idzodzo vachichoita zvokutotakurwa vachiendeswa ikoko vachionekwa kunzi vanonogara zvakanaka. Nekuti mvura iyo nemamiriro akaita denga hationi vanhu vachizowana mufaro mazuva mavi matatu ari kuteera, nechikonzero kuti mvura yacho iri kunaya zvakasimba.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanga vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Zvichitevera kuvhurwa kwezvikoro nezuro, rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya yezvedzidzo. Munyori mukuru weZimta vaGoodwill Taderera vanoti varayiridzi havasi kufara pamusoro pemihoro yavo, ukuwo vabereki havasi kufara pamusoro pemari yedzidzo. VaTaderera vanoti yave nguva yekuti hurumende ichigara pasi ichigadzirisa zvinhu, nekuti pave nemakore mazhinji vachingovimbisa zvisiri kuzadzikiswa.
Ngoma ndiyo ndiyo tanonoka. Zuva rekuvhurwa rafamba zvakanaka chose. Semazuva ose vabereki vazhinji vanotinonokei kutsvaga nzvimbo dzevana sezvo gore riri kutanga. Vanotinonokei zvezvakare kuuya kuzobhadhara mari dzezvikoro, kunyanya avo vanenge vaine vana vagara varipo pazvikoro. Saka ndingangoti rafamba zvakanaka, hapana chimwe chamboshamisa.
Saka vataderera zvikoro zvichivhurwa kudai, zvichemo zvavarairidzi zvakamira sei uye hurumende inoti kwamuri?
Varairidzi zvavari kunyanya kuchema panguva ino iyi inongori nyaya ndiyoyo imwe chete, nyaya yemihoro. Iyo hurumende apa yakangoti zii, tichitarisira kuti iyo hurumende itideidze tikurukure tionesane kuti pane zvavari kutipa here kana kuti kwete. Hurumende yakangotivimbisa kuti tichagona kusangana mumazuva mashomanana omwedzi wokutanga waJanuary. Asi pari zvino havasati vatideidza, tikutarisira kuti vachatideidze chero iri nguva ipi zvayo muchinguva chipfupi chinotevera.
Imo muzvikoro makamira sei vataderera?
Maererano nemamiriro akaita muzvikoro uye zvatingada kuona zvichiitwa nehurumende maererano nezvidzidzo, inyaya yekuti vachipedzisa nyaya yekuti curriculum review yavakati iri kuitwa, vachinyatsotiudza kuti tichiona kuti tiri kufamba tichibva kupi tichienda kupi. Zvakare nyaya yatingada ndeyekuti sezvo tiine curriculum idzva, kana kuti ratingati competence based curriculum yatova pachidanho chepamusoro, tiri kutarisirawo kuti hurumende ive inokwanisa kuti ikwanise kuti iwanise zvikoro mabhuku anoenderana nezvidzidzo zvitsva zvinova zviri kuuya, kana kuti kuita makosi anoita kuti varayiridzi vagone kuzova vanenge vachiita basa ravo zvine unyanzvi, nekuda kwekuti vanenge vadzidzira kana kuti vayeuchidzwa izvo zviri kutarisirwa mukarikuramu itsva iyo yakadai kuitwa reviewed, asi iri kunzi yakamirira cabinet meeting kuti vachizonyatsotaura kuti tiri kubva kupi tichienda kupi.
Saka sekuona kwenyu vataderera, pazuva ranhasi chii chinodiwa muzvikoro?
Takanangana nezvidzidzo, tinoda mabhuku, tinoda zvakare makosi atingati maworkshop, masemina ekuti varayiridzi vazova vasingazopedza nguva vachiedza kuziva kuti chii chiri kuitwa, tiri kubva kupi tichienda kupi. Zvikuru kuru tinotarisira kuti hurumende itipe mari. Iri nyaya yemari hatimbofi takainyarara, nekuti mari iyo hasati yakwana. Isusu tange tagara tataura toda 840 kareko, asi pari zvino havasati vadii, tichiri pasi pe400. 300 yavakati zvakare ichange ichitetswa. Saka tiri kutotarisira kuti vatipe mari ndokuti varayiridzi vagone kuzova vanodzidzisa vana zvinoenderana nezviri kutarisirwa naiyo hurumende, vabereki navamwe vose vatingati mastakeholders.
Avo vange vari munyori mukuru weZimta vaGoodwill Taderera vari parunhare nestudio 7. Zvichakadaro, mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza studio 7 kuti vari kufara nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro.
Tiri kuona kuti zvikoro zvedu zvakawanda zviri kubatana nevabereki nevemunharaunda, vachibatana nemabhizinesimen, vachibatana nevanhu vatinoti maalumini. Maalumini ndo vana vaivaya vakadzidza muzvikoro zvavakazviriko izvozvi, kuti kuda ndakazodzidza seni ndakadzidza kwakutama kare kare, ndopota ndidzokerawo pakutama ndichiendesawo makombiyuta angu, kana kuti ndoendesawo makiti ebhora kana zvibhora zvekuti vana vatambe. Zvinova zviri kuita kuti zvikoro zvedu zvienderere mberi.
Asi vandoro, varayiridzi vari kuti muzvikoro hamuna zvikwanisiro zvakaita semagetsi kuti vadzidzisevo zvinhu zvakaita seICT nezvimwe. Chii chiri kuitika? Chii chiri kurongwa nebazi rezvedzidzo pamusoro penyaya iyi?
Isu sehurumende tiri kuenderera mberi takabatana semapazi ehurumende, kunoti iro bazi rezvedzidzo primary and secondary education, robatanawo neministry yeenergy and power development, robatanawo neministry yeICT, tichiisa yatinoti magetsi connectivity neinternet muzvikoro zvakawanda, kunyanyanyanya zviri kumaruva nezviri kuchamhembe kwenyika kunenge kuri kumahombekombe kwenyika, ndokwatiri kunyanya kutarisira kusinganyanyosvika vanhu vakawanda. Saka isusu tiri kufara nemafambiro atiri kuita. Kune vaya vanenge vachizongotaurawo zvavachishoropodza, asi matarisiro atakaita isu sevanhu ve
avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare kuHarare nestudio 7. Sachigaro vezvidiki verimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUS, vatekmo Mhlanga, vanoti vadzingwa basa nebazi redzidzo yepasi vachipomerwa mhosva yokukurudzira varayiridzi vechidiki kuti varamwe mabasa uye wekuti vakarovha basa kwemazuva anodarika gore rose. Tina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezvedzidzo yepasi sezvo mutauriri webazi iri vataungana ntoro vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Ngati nzwei hurukuro yaitwa navamuhlangana Jonga Kandemiri weStudio 7.
Takamboita masvago zvatakaita nehurumende neminister of primary and secondary education. So ivo vari kuti ivo vatinisa kushanda nekuti isu taimobhilaiza mateachers especially vechidiki kuti vaite maindustrial action ayo ataiita anonzi incapacitation ekukurudzira varayiridzi kuti vasaenda kumabasa kana mari dzavo dzisina kuisa zvakakwana sezviri kuita muzinda wotu nekuziva kuti nzuva ndiri kumbunikidza vashandi mari dzirikupiwa vashanda dzina kukwana. So ini ndiri kunzi ndamiswa basa nekuti ndaimobhilaiza vechidiki kuti varege kuenda kumabasa avo.
Saka muri kutambira sei mhosva yamuri kupomerwa iyi uye danho razotorwa nehurumende rekukumisai basa?
Handisi kutambira mhosva iyoyo, handisi kutambira vaya vatorwa nehurumende nekuti idanho rekuda kumisa isu vechidiki, rekuda kumisa maticha, rekuda kumisa maunioni especially amagamiterwa aticha zvino nezimbabwe iyo anorisira vachiti zemilitani ticha zvinyeni inomobhilaiza vanhu vakawanda kuti vange vachiorganiza vari mumateaching community kuti vamobhilaiza nekuti vazive kuti toita seiko sematicha tiite kuti remangwana redu rive rakajeka. So isu handisi kutambira danho iroro nekuti idanho rekutotageta isematicha emaganetezi aticha zvino nezimbabwe kuti tisiye activism yedu tichisaisira kodzero dzevashandi.
Saka muri vangani vamiswa kumboshanda uye mamiswa kushanda kwenguva yakareba zvakadii?
Ya ini ndatoimiswa basa zvachose zveupenyu hwese discharge from service kusvika hanende zvaapinda after 5 years discharge yeyo yapera ndakutanga kwaapinda basa. Bandiri kuona kuti mwamanzo matoziva tichadzo zvine chinomwe mushandi wedu ari kumidlands province akaitwa zvezve same.
Saka mune matanho amuri kutorawo here ekupikisa danho irori pamwe nemhosva yamuri kupomerwa sezvo musiri kuzvitambira?
Zvekwadi titori nematanhatu tiri kutora, tiri kuatira nyaya iyi kulabour court nekuti tiri kuona kuti mutongo wavakapa even kambiri kuti ndakarodza kubasa kwemadhezi anokwana 369 days izvo zvisiri izvo zvamanye ndakarodza kubasa zvava kuti ndezvandakarodza basi kukonzeresa mutemo wavapai unge uripo. Saka tiri kuti tiri kuenda kulabour court naapira nyaya iyoyo. Makosi edu sezvati anenge ari captured but tichida kuti vangoonawo kuti aiwa zvavava kuita izvi zvava zvekuda kutonga nedemo zvavazvekuda kumisa varayiridzi zvavazvekuda kumisa vashandisi vaone vachiratidzira kuti vazoita maraiti avo kuti avanika achirespektwa nehurumende iyoyi.
Avo vange vari sachigaro vezvidiki verimwe sangano rinomirira varayiridzi reATUS vatecmo muhlanga vari parunhare kumarondera West naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadii pastudio apo, makadiko. Haiwa, muri kutaurana mukoma bhisho paCape Town apo. Haiwa, ndine mashoko mashoma endoda kungobvunzawo kuna navo munoti ana taungana ndora veeducation apo. Haiwa, ava havazi vanhu vekubvunzavo, saka hapana chinobuda kana mechibvunza vanhu vakaita saivo. Iro zvizvi vana vake hapana kana one ari muZimbabwe imomo, vese vari kudzidza kunzo kuti vaakubva ikoko vazouya futi kutungamirira vana vedu. Ndokuti mukatarisa vana vana Munangagwa, vana vana iwo pamusoro musoro iwowo, hapana kana ane mwana arimo. Kuda kuti vana vavo vaakubva kunyika dziri kure uko kwavari kudzidza ouya futi oomesera vana vedu futi vachivare vanenge vaokurire muZimbabwe imomo, nekuti vanenge vasina kudzidza. Saka its a wasting time kubvunza ana taungana ndoro, havana chavanobudisa. Bvunzai veeducation vacho vanenge vari pagiraundi, kwete kubvunze munhu anoswera ari muofisi. Hazvishandi chinhu izvi, hazvishandi. Gore rese richingotaurwa, iyo recurriculum yacho iri kutaurwa gore rese, iri kutaurwa, tozoiona next year.
Tanga ndichida kuti ndipindurewo zvangu uyo wekueducation anga achitsanangura kuti aiwa kwakarongeka, tokutorekruta 2000 teachers vari kuaplaya vakatowanda, zvo zvinoratidza kuti vari kufarira basa ravo. Ndo dambudziko rataita muZimbabwe rekuti vakuru vedu vanofanira kutungamira vachitaura chokwadi mamiriro akaita nyika. Vanofanira kunge vachibuda pachena vachinyatsotsanangurira vanhu zviri pagiraundi. Vari kuziva here kuti ticha haasi kuenda kubasa nechikonzero chekuti zvinhu zvakanaka, but ari ari kungoenda zve zvokuti pamwe vana ndingagona kutenga shuga yekuti ndivaisire mayero, because makatarisa ngatitore example yekuti teacher ane vana vatatu, vana ari kuenda kusecondary, two vari kuprimary. Ndaanichifarira kuti iye mutungamiriri wekueducation atipowo budget yekuti anosurviva sei mwedzi wese, atipowo kuti iyi mari ichiswa yakadai so iyi yakamira yakadai, achibhadharira mwana kuchikoro, achida kudya, achida otoudza kuti inomukwanira here. Maticha vari kuti vachibva kuchikoro vari kuenda kumaricho mumaruseva vachipiwa mabasa ekurikicha mumunda kuti vakwanise kurarama vachiwana mabhagedhi echibawo.
Tinodawo kumbotaura nezvemukati menyika medu umo muzimbabwe medu umo mumatakatiza nenyaya yenhamo nenyaya yekumbunyikidzwa umo. Ko iko zvino vari kutaura nyaya yekukwidza nemaschool fees, zvikoro zvacho vanombozviasesa vaheri kuona kuti pavanokwidza school fees vana vacho vanodzidzira papi chaipo chaipo? School fees yacho yavanokwidza, kwaivo zvavambotaura zvine zvefree education, ko free education yacho iri papi kana mwana akubhadhara mari yekuti mubereki haatokwanisi kana kuireza mari yacho? Ticha wacho ari kubhadharwa $300 anaitarisirawo kuendesa mwana wake kuboarding school. Boarding school yacho inenge ichida $800 anoiwana kupi? Ko vanombotarisavo here zviri maringe nevanhu vacho vanofanira kubhenefita pakukwidza kwavanoita mitengo yezvinhu? Vanombotarisa here kuti vanhu vacho vari responsible kuti vazobhenefita pazviri vanowanawo sei maresources yekuti vakwanise kuzadzikisa izvozvo?
Mangwanani, mangwanani, vana tononoka hwande pastudio 7 apa navese vateereri veduwe. Hurumende inonyaonawo here zvechokwadi? Inoonawo here zvechokwadi? Kana ichitaura kuti maticha ese ane rufaro, ane mufaro usingaiti ngemari yavanopuwa, muticha waanomboona unofara ndeupiko? Vana vavo vachitotambura zvisingaiti, ende navo vana vevazhinji vanototambura vetinoziva nematicha mazhinji etinoziva. Ko maticha acho anombofara ari kupiko? Ari munyika yepiko asingaonekiwo nevanhu? Kumba atoendawo pastudio 7 kundotaura zvinhu zvekunyepa kudaro. Studio 7 tinoiziva iri yechokwadi. Zvimwe zvinoregai kugamuchira vestudio 7 mani, zvinotirwadza izvo. Tatichinzwa kuti maticha ari kufara iwo achinonga svosve nemuromo, zvinotirwadza. Taurirai vanhu chokwadi. Ndiri Sefasi Masunda zvakare, ndichibva kubikta east.
Mamuka sei vashamarari vestudio 7? Ndine nyaya zvangu diki diki yandiri kuteera mazuva ano ekuedyucation. Ndakanyanya kunangana nematrade unions avo. I think kungobatana kwangu kwakanaka. Unza union ya Dr. Joe vachiti maticha tinoda kuti vapo $540. Then union ya masara uriri unza vachiti toda $1,200. Saka orati kana dei government ichida kupa mari inopani? I think zvinhu zvinoda kungo poor sense kuti ngatingobatana. Dezvo kana vari nyaya dzemari ngavambobatana pane nyaya dzemari papo, kuita kuti vange vane decision in one yebasic request yesalary yavo. Kuda kungobatsirana. I understand kuti vashandi vehurumende zvavo mari yacho naimbichana zvayo, but kana muri confused kuziva kuti muda mari government can make a field out of it.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vatongi vematare edzimhosva kudare reAppeals Court muWashington DC varatidza kuti havasi kuzotambira chikumbiro chevaive mutungamiri weAmerica vaDonald Trump chekuti vanzi havakwanise kumiswa pamberi pedare, sezvo pavanonzi vakapara mhosva dzekuda kuramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo munambudzi 2020 vainge vari mutungamiri wenyika. Asi kunyange chikumbiro chavaTrump chikasatambirwa nedare iri, vanokwanisa kukwira kudare repamsoro soro re Supreme Court. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano re All Hands on Justice va Kennedy Masie.
Taona vaTrump vachi nyaya yavo ichinzwika mu Court of Appeals for the District of Columbia Circuit. Uko kwavaka isanyaya yavo vachitaura kuti sa former president wemuAmerica ivo havafanigwe vachitongwa nenyaya yezvinhu zvakaitika vachiri mutungamiri wenyika iyo inonzi presidential immunity. Court iri kunzwa nyaya iyi ni nhasi ichiti kana vaTrump vakanzi vane presidential immunity havafanirwi kuve vachionekwa vachitongwa dzimwe nyaya dzimwe dzavari kutongwa nemamwe matare kunze uko. Nyaya iyi yave nenguva ichienderera mberi. YavaTrump inyaya dzavo dzavari kubatwa nadzo in different atingati mastates anova zvichibva panyaya yaitika pavakadyiwa navaBiden maelections avo vanhu vakati vakashedzera vanhu kuti vapandukire hurumende kana kuti Congress isaite certify maresults angaiti vaBiden vananga wahwina maelections. Saka idzi nyaya idzi ndo dziri kuva dzichimomotera vaTrump and inyaya dziri kuti kana district court of appeals for the District of Columbia yakataura kuti vaTrump vari immune kana kuti havafanira kuva vachitongwa nenyaya idzi. Nyaya dzimwe dzese dzavari kupomerwa dzinoenderana nenyaya iyoyi yemaelections dzinobva dzaita fall away kana kuti dzinofanira kuva dzamira.
Munozviona sei vaMasiye?
Tichitarisa maonero atikuitawo dare iri ragara iri riri kubvunzawo magweta avaTrump nyaya dzakadzama dzokuti kana mutungamiri wenyika akapandukira hurumende kana akaita zvinhu zvichida kupandukira hurumende zvinoreva here kuti havafaniri kuzotongwa kana nguva yavo yasvika. And pane nyaya dziri kutaurwa zvekarewo nemagweta avaTrump vari kutaura kuti kana vaTrump vakanzi vanhu havana inganzi presidential immunity, izvi zvinhu zvinokwanisa kuita pachirungu open ma floodgates ekuti mafomer president anenge akuitwa inonzi political persecution panyaya dzaanenge akaitawo vachiri mapresident.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vange vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende muCameroon inoti iri kumanikidza zviuru nezviuru zvevana vari kushanda ichiti vadzokere kuchikoro. Hurumende inoti vazhinji vevana ava vakasiyiwa vari vega pamusoro pekurwisana munyika dzakakomberedza Cameroon, vachiti vazhinji vavo vari kuramba kusiya mabasa avo vachiti vanotya kufa nenzara. Zambia inoti mutungamiri wenyika iyi vaHaka Indi Hichilema vasaina bhiri reaccess to information kuti rive mutemo. Bhiri iri rinonzi rakapinzwa muparamende makore makumi maviri apfuura. Kunyange hazvo vamwe vachiritambira, vanorwira kodzero dzevanhu vanoti bhiri iri haribati zvimwe zvinofanirwa kuvemo. Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Kanzuro yeHarare inoti yave kusimbaradza urongwa hwekurwisa kolera iyo yoramba ichipararira nyika yose. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association rinoti zvinhu munyaya dzezvedzidzo hazvina kumira zvakanaka, asi bazi rezvedzidzo rinoti zvinhu zvakagadzikana. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko mamutungamiri Nkomo nenhau dzeIsindebele.